chinoitika muzvari mafelasinde chekuda izvi isusu zvinhu zvedu tinotengawo kunze kwenyika kuma neighboring countries edu ende havadi bhondi rediri saka isusu tinotomanikidzwa kutengawo currency yekunze for instance kana ari maranzi kana ari maus kuzotenga zvinhu kunana south africa tanzania china izvi ndo zvinozotimanikidzawo kuti tikwidzewo mitengo yedu sekuti pamaketi pari kutengeswa foreign currency iyi pari kukwira for instance yaakunzi yaakuma 1:490 vamwe vari kutoti 500 apa isu vanhu tiri kuvatengesera hembe dzedu tichiswaipa tichishandisa mameshines kana ecocash of which ecocash iyoyo ndo iri kureitwa mapurize wayo kuti tiende kubhengi tinoti vatipowo kana riri bhondi kana richiri chii tiri kulimitwa youd find zvinonzi each week unopiwa 300 mari pamwe ndatengesa kana zve5000 asi ndoonekwa wiki ichipera ndiri kupiwa zvemari 300 hard cash so zviri kutimanikidzwa kuti isu mari inenge iri maakaunti toitawo tichitenga foreign currency through rtgs ndo zviri kuitawo kuti isu tikwidze mapurize ekuti isusu tikati titengese tichirambe takaita mapurize ari paya mabhizinesi anovhara
imi savana muzvina bhizinesi munotambira sei mazwi ava munangagwa ekuti hamufaniri kuramba muchikwidza zvinhu zvinorevei kwamuri
tungamiri zvavari kutaura kuti tisakwidze mapurize kutotaura kuti vharaika mabhizinesi for instance chingwa chaicho mushopu vaakutoreta ukazviona chingwa chaakuita $3.50 zvangofana nekuti tiri kuita 1 US of which it's not even 1 US because rate here US ndo iri kudetemaina mapurize atiri kukwidza nawo tikaramba takangoita pamupurize paari kutovhara mashopu edai
zvakamira zvakadaro zvii zvamungada kuona zvichigadziriswa kuti imi musarambewo muchikwidza mitengo sevana muzvina bhizinesi
isu chatinoda kungoti tiwanewo mari mumabhanga imomomo ende nekuti vabvisewo vanhu mumastriti vari kuisa mapurize aya isusu chatiri kuona mapurize ari kudetemainwa nemastriti venders emari macash dealers ari murod aya of which tiri kunzwa kuti pane kahuhuri karimo kane vakuru vakuru saka vakabvisa vanhu mastriti ivavo vanhu tikakwanisa kuwanawo mari kumabhengi aiwa zvinhu zvikangoendekawo zvakanaka aiwa hatikwidzawo mapurize
tombotarisa kuti nhasi izuva reindependence kana kuti kuzvitonga kuzere mise vemabhizimisi muri kuripembererawo sei
hapana kupemberera fanika ndiri ni nditori mumagumbeza nditori kumba saka vanhu havasi kufara dai vaonawo zvekuita nemitengo iyi munhu wese shuga chaiyo inoita $6 2 kg yeshuga kana ndimiwo upo woenda times 2 10 kg woenda times 2 price hapana chekupemberera muzimbabwe zvinhu zviri kuomera in ordinary person